Vamwe vevaziviswa kuti vashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19, Mutongi Justice Clement Phiri, mutungamiriri weConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siyachitema, uyewo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveminda, vakambomirira Mbare mudare reparamende, vatendaisa vanhu. Mumashoko ekuchema vaPhiri, mukuru wevatongi munyika, Valluk Malava, vati vashaikira kumarondera uye vakaenderera mberi vachiti nyika yarasikirwa nemunhu aiziva nyaya dzemitemo zvakanyanya. Amai Siyachitema, avo vanga varivo nhengo yeBoard Resume Papers, vanzi vashaya nhasi mangwanani nekudawo kwechirwere cheCOVID-19. Amai Siyachitema vakatanga kutungamirira Consumer Council of Zimbabwe mugore ra2004. Vasa vanhu vanonzwo vakashaya nezuro nedenda reCOVID-19. Mukuru resangano reCommunity Working Group on Health, vaitai Rusike, vatiwo kufa kwevanhu vanozikanwa munyika mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye hachisaruri.
Taira kuti kufa kuri kuita vanhu vakuru vangadai vari vezvematongerwo enyika, vezvemabhizinisi, nevamwe vanotungamirawo kumasangano akasiyana siyana zvinotipa chidzidzo chekuti chirwere ichi cheCOVID ichi hachisaruri uye hachitombozviziva kuti iwe ndiwani.
Varusike vatiwo ndofu dziri kuitika chidzidzo kuti nyika ikoshese nyaya dzezveutano.
Asi chinhu chikuru chatinofanirwa kudzidza senyika ndechekuti zvinenge zvakatinakira tikagara tagadzira mabasa ezveutano munyika medu munomu. Makiriniki edu tinogara tichitaura kuti ngakuiswe mari yakakwana. Kuzvipatara kwedu taigara tichitaura kuti ngakuiswe mari yakakwana kuitira kuti kana tazosangana nedambudziko rakaita seCOVID-19, hazvina mhosva kuti uri mukuru kana kuti uri mudiki, unokwanisa kuenda wakasununguka kuzvipatara kwedu uchinobatsirwa nanamukoti nanachiremba vanenge vakafara, avo vanenge vachitambiswawo mukoho wakanaka, nezvipatara zvinenge zvakanyatsogadzirirwa zvine michina yakanaka inosevenza, zvinowanika mishonga yese yaungadai uchida.
Mumiririri weMbare mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance, Vastamen Chamisa, vatiwo vanorangarira vasavanhu nemabasa ekusimudzira musha weMbare.
Nekuti vasavanhu anga ari munhu atakashanda naye zvakanaka chaizvo, kusiyana zvavo kwemapato, but inobasa rakasiya aita rakawanda zvatakasiya tichisimudzira paakasiyawo ipapo. Tikaenda koshezi majudho dzakavaka ma-one home ikokwewo vachibatsira vagari, nekuti vagari vedu vari overcrowded.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhama dzevashaya ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.